jesi inga zvipembedze hayo kuti ngugona hakungozvipo nyembe asi chokwadi chaizvo chatinoziva ndechekuti justice delivery system yemuzimbabwe haisi kushanda nemazvo
sei muchidaro vaambofana
chekutanga tiri kuona vanhu vakawanda kunyanyanyanya vanenge vachinzi ava vanotsoropodza hurumende kana kupikisa hurumende vachiwanikwa kana vane mhosva chaidzo vachitongerwa kana kugara mujeri pasina kana umbowo hunopuhwa takazviona izvi navajacob ngarivhume vakatongerwa kugara muchitorongo kwemakore matatu asi pachinzi panga pasina kana umbowo hwanonzi muchirungu chemitemo prima facie
pachirungu apo zvinorevawo kuti kudini izvozvo
tinorevawo kuti kana mhosva isati yatobvonzi nemutongi ndinoda kuinzwa anobvotanga abvunza kuti panotombove neumbowo here hungaite kuti mhosva yekudzi panotombove nemhosva inoda kutongwa
pane nhau yavabata yavati electronic case management izvozvozvo zvinoshanda sei
iyi nyaya iyi yeelectronic case management system inotinetsei pakuti iyo zvinhu zvemishini yemazuva ano izvi hazvina kuipa tinoti zimbabwe ngaifambiranewo nedzimwe nyika pano pasi tichishandisawo mishini yako umhizha huriko mazuva ano hwemakombiyuta ya tekinoloji asi ngatisanyeperanei zimbabwe yakatosaririra vanhu vazhinji muzimbabwe havana nzira yekupinda mune yekushandisa zvinhu zvakadaro iyoyo vazhinji venu ngatizive kuti kana zvikamu makumi mana kubva muzana zevanhu vemuzimbabwe vanotogara kumaruzevha kusina kana magetsi chaivo ndo patingazotaure zvemaindaneti nezvimwe zvakadaro kana netiweki chaiyo yekungoridza runharo zvaro kungoridzawo runhare